Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi chitatu 20 zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotsigira nhengo yeCCC iri muusungwa vajobsikala nevanorwira kodzero dzavanhu voronga kuungana kuchitungwidza nemusi wemugovera vachiratidza rutsigiro rwavo. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinomangarira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu richiti harisi kugadzirisa mabhiriji eflyover avanoti ave nengozi kuvagari. Vashandi vanoratidzira veAFC Bank vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neserekoriwoko kwevashandi. Iji ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri venhengo yebato rinopikisa iri muusungwa vajobsikala vari kuronga kuita gungano rekuratidzira rutsigiro rwavo nemusi wemugovera kuchitungwiza senzira yekukurudzira kuti vaburitswe mujeri. Murongi wegungano iri vari mutauriri wesangano reFree Jobsikala Campaign vaObed Masaraure vanoti gungano iri rine chinangwa chekukurudzira kuremekedzwa kweutongi hwejekerere pamwe nekuratidza kutsigira vasikala. Vasikala vakamirira kutongwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yokupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali gore rapera. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti vasikala vave chiratidzo chekutsunga vachiti gungano remusi wemugovera harisi revatsigiri vavasikala chete asi kuti nderevanhu vose vanotsigira utongo hwejekerere uye vanoda kuona matare anotonga asina kwavakarerekera.
Musangano wemugovera musi wa23 December 2023 uchaunganidza vatsigiri vose, kwete vanotsigira vasikala munhu asi vese vanotsigira nyaya yeutongi hwejekerere, nyaya yejudiciary isiri captured, nyaya yedemokrasi, kuti vauye pamwe chete vachionesana kuti kuramba kwekusungwa vasikala kwemwedzi yadarika 18 months now hakutenderwi ende hakuakseptike zvachose, vachiwirirana kuti kana zvazvadai toita sei sevanhu ndezvipi zvatingaite kuti tiise pressure pahurumende yavaemazoranga kuva tiise pressure kuti vajobsikala vasarambe vachipesekitwa nenyaya yekuve nemadifference evanotonga. Saka mukana wekuti vanhu vese vanoda demokrasi vaungane vaise musoro pamwe chete vaone zvavangawirirane kuti vobata basa sei kuti vasikale vaburitswe.
Zvimwe zvichange zvichitarisirwa pagungano iri ndezvipi?
Tichange tichiparurawo zvakare mainitiatives atakaronga kare seSolidarity Council kuti vanhu vaazive vakwanise kuparticipatawo vari kwese kwavari, kuti kana taakuita basa redu tiite zvine mutsindo, asi mukana zvakare wekuti vanhu vadzidze nyaya yeservice and sacrifice inoitwa navasikala, nekuti tikutarisirawo kuti tikaita vanhu vane muono wakaita sevasikala wakawanda wekuti upenyu hwangu ini ndiri ndega hausi une basa. Chine basa inyika yeZimbabwe, nyika inoda kuti mumwe noumwe asacrifise chero chaainacho kuti isununguke semasacrifise vakaita vamwe vachienda kuhondo vachibuda bata pfuti nezvimwe zvakadaro. Panguva yatasvika tine zvatinokwanisa kuitawo kuti Zimbabwe iwane democratic breakthrough, ive nyika ine utongi hwejekerere. Saka tinotora mukana wakaita seiwoyo weSaturday kuti tikwanise kuinstillawo mavalues nespirit iyoyo, kuti nyika haisi yekuti ndizvitsvagire zvangu ndoga ndiri munhu mudunga munhu, asi tiitewo chirwirangwe chekusunungura nyika yedu.
Ivo vasikala vanoti pamusoro pekuunganidza vanhu muzita ravo uku?
Vasikana vanotenda vana vese vaZimbabwe vanoramba vachibatana vachirwira kusunungurwa kwavo kuti vasarambe vari muutapwa. Vanotenda zvakare vese vachaungana musi weSaturday vachiita muonera pamwe wekuti ndezvipi zvingaitwe kuti vaburitswe mujeri mavagarisa nguva refu ivo vasina mhosva. Tinoramba tichiti vasikana vana mhosva yavakapara ende vasikana vangadai vakasunungurwa ine bell inenge yakuti bell iright. Kunyimwa kwavasikala bell kunoratidza kuti vasikala ivictim yepolitical persecution.
Vanenge varipo ndivanani vamasaraure?
Tine line up yemaspeakers akati one day kusanganisira vekumapolitical parties vemucivic society mastudents. Tikufara tine maconfirmation atanawo zinasi president vasitima vati vanenge varipo vachitaura tichinzwawo muono wemastudents kuti ndezvipi zvingaitwe kuti vasikala vasunungurwe. Tinana vamunyaradzi bisai mukuru weiso vanenge varipo vachitaura. Tine maMP yatiri kutaura nawo vanosanganisira vana yepimochidziva nevamwe vatiri kutaura nawo kuti vauye kuzotaura vachitsigira umwe wavo wavanoshanda nawo muparliamendi wekupati kwavo. Tine vanhu vakawanda vemucivic society vatiri kuaprocha vamwe vasati vakonfirma, asi tinovimba kuti vana vese vemuzimbabwe vamwe vapromisa kubva nzvimbo dzisiri muHarare vari kuuyawo. Tine vemuchitungwiza vazhinji ndovachaita sekuti vange varipo, maresidensi emuchitungwiza, makansera emuchitungwiza, maMP emuchitungwiza, maresidensi association chitrist nechira, vese tiri kutaura navo vachiti vanokwanisa kunge varipo vachimira navajobsikana.
Zvamunotarisira kuti zvichabuda kubva murali iyi ndezvipi?
Nyaya yavasikala inofanirwa kubatanidza vanhu vose zvavo vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere. Hatigasarudzi vasikala kuti pamwe hatiwirirani navo pane zvimwe zvinhu. Toti kana vari mujeri vachigwiswa nehurumende yeZANUPF toti havana basa, nekuti tine karuvengo katinako navo. Vana veZimbabwe vanofanira kudzidzira kubatana pamaprinciples kuti hatitendere kuti judiciary yedu ishandiswe kupesecuta vanhu. Ndo chechiposhi. Chepiri, vasikala tinoona kuti hachisingori munhu chete, ratove brand recitizenship, rave brand rekuti chikanzi chinonzi sikala kurwa uchirwira nyika yako uchishandisa zvese zvaunoda uchizviramwa iwewe kuti Zimbabwe nyika yako inge yakanaka. Tinotarisira kuti mavalues avasikala, maprinciples eusikala apinde muvazhinji muZimbabwe. Tikange tabatwa neusikala tese nyika inogona kusununguka kubva kuhudzvinyiriri, ikave nyika inegutsa vanhu vazhinji isingagutse vashoma, ikave nyika ine utongi hwejekerere.
Avo vanga vari murongi mukuru wegungano rekuratidza kutsigira utongi hwejekerere pamwe nekutsigira vajobsikala vaObet Masaraure.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust raendesa kumatare gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona richiti havasi kugadzirisa mabhiriji eflyover arinoti ave ngozi kuvagari vemuguta. Harare Residence Trust ichitungamirwa nemugari muzvare Lorin Mupesa inoti pava nemakore mazhinji ongororo dzakaitwa neguta reHarare dzichiratidza kuti maflyover aya atsemuka uye ari kupinda mvura zvokuti anogona kudonha, naizvozvo anofanira kugadziriswa. Gweta rinomirira Harare Residence Trust vatonderai Batasara vaudza Studio 7 kuti vamhona vapiwa mazuva 10 ekupindura gwaro rinovapomera mhosva iri.
Ngano nomirira vagari vemu Harare rinonzi Harare Residents Trust pamwechete nemugari wemuHarare anonzi Lauren Mtesa vaka ti approacha isusu kuti tivamiririre mune nyaya yavari kututsuma nemaringe nekumira kwakaita maflyover ari muHarare flyover ekuna Simon Mazorodze flyover yakuna Lighton Road vachiburikidza nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chichemu chevagari vemuHarare ndechei?
Vanorondedzera ivo vachiti muna 2002 City of Harare, maengineer City of Harare akapiwa task yekuti vaongorore mamiriro akaita maflyover aya nekuti pakange paita mahunga-hunga oro gossip yekungoti mabridge aanogona kuda kutsemuka. Ripoti yakagadzirwa neCity of Harare iyo yakaendeswa kuMinistry of Transport vakangoigarirawo pasina chavanoita. Muna 2012 ministry yakabva yazodaidzawo maenjinia ayo vakabatana nemaenjinia vekuCity of Harare vakanoita zvimwe chetezvo izvozvo yaive iri tsvakurudzo yekuona kuti maflyover aya achakamira mushe here oro pada anogona kunge akuda kundengedheka. Ripoti iyo vakaiburitsazve ikaburitsa mafindings mamwe chete ekuti maflyover aya ane kakutsemuka kaakuita uye anopinda nzira zvinove zvinokonzera njodzi especially kana kuchizofamba mota dzinenge dzakakura. Muna 2022 Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakanyorera minister wetransport ichivaudza kuti vanofanira kuti vaite vakapindira muofisi inova zvinhu zvavanotarisirwa nebumbiro remutemo inova constitution kuti vanofanira kunge vachiita basa ravo nemazvo. Ivo vakapindura vakati nyaya yemabridge vanoiziva uye havapokane nayo asi hapana chavakakwanisa kuti vaite. Nekudaro ndozvakakonzera kuti Harare Residents Trust muna 2023 muno muna November vakazouya kumaofisi kwedu isusu mumafureta kuti tivamirire vakazofaira inonzi court application kudare remhosva rehigh court tichiti isusu minister vetransport vanofanirwa kuti vamanikidzwe nedare kuti vaite zvavanofanirwa kuti vaite kugadzirisa maflyover.
Gweta rinomirira sangano reHarare Residents Trust vatonderai Bhatasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vashandi vemumabhanga vari pasi pesangano revashandi reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU vakaratidzira nezuro pamahofisi ebhanga reAFC Holdings Bank muHarare vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neserikoruoko kwevashandi nebhanga iri uye kusaremekedzwa kwevashandi nevamwe vakuru vakuru. Vashandi ava vanonzi vakasiyavo gwaro rinokurudzira bhodhi rebhanga iri kuti ritsiure mumwe mukuru anonzi nevashandi haasi kukoshesa nekuvaremekedza.
Ichokwadi vakandemiri kuti nhasi vashandi vemabhengi vanga vakaungana pamuzinda mukuru weAFC Bank iro raimbozivikanwa kuti AgriBank vachinyunyuta zvichiteera kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa vashandi vebhengi iri. Vashandi veAFC Bank havasi kupiwa mihoro yakakodzera asi vachishandiswa zvakaomarara. Nyunyuto yedu yakanyanyonangana nemukuru webhengi iri vaKeni Chitandu avo vanoratidza kuti ndeunhu hwavo kuti havana hanya nevashandi. Naizvozvo tasisa chichemo chedu kubhodhi reAFC kuti riongorore nyaya iyi nokuti isusu sevamiriri vashandi vemabhengi hatitarisire kuti vashandi veAFC Bank vachange vachishandiswa senhapwa vasingabhadhari mihoro inokwana.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviburiswe nekuratidzira kwamaita uku?
tinotarisira kuti kuratidzira kwaita vashandi vemabhengi paAFC Bank nasi kuchatirimudza board reAFC kuti ritore matanho akakodzera kugadzirisa nyaya iri kunetsa vashandi vemubhengi iri. Tiri kuti vakasatora matanho aya akakodzera ticharamba tichinyimuta kusvika zvichemo zvenhengo dzedu zvagadziriswa.
Iko kuratidzira kwatambirwa sei nevebhanga veAFC Bank.
Management yeAFC Bank inotungamirirwa navashitandu yaratidza pachena kuti haina hanya nevashandi nokuti tave nenguva yakareba tichivakurudzira kuti vagadzirise zvichemo zvese zvevashandi ivo vasingateereri. Kana muchitevera nhau dzinoitika mubhengi iri, svondo rakapfuura chairo. Vashandi vakaramba kuenda kumabiko ekupemberera kupera kwegore senzira yekuratidzira kuti havasi kufara nezviri kuitwa nevatungamiriri vebhengi iri, kunyanyanyanya nyaya yemihoro yavanotambiriswa. Saka tiri kukurudzira board reAFC nemanagement yeAFC kuti imhanye mhanye kugadzirisa zvichemo zvese zviri kunetsa vashandi. Isusu hatisi kuzodzokera kumashure kusvika zvichemo izvi zvagadziriswa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revashandi rekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Union Workers Union vatawanda mutemi vari parunhare muHarare naJokakande Miri weStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rebhanga iri panyaya iyi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti zvicherwa muZimbabwe zvadzika nezvikamu zvinopfuura zvishanu kubva muzana kana kuti 5.2% mumwedzi mipfumbamwe yegore rino ra2023 kana tichienzanisa negore rapera ra2022. ZIMSTAT inoti izvi zviri kuomesera hurumende sezvo zvicherwa zviri izvo zvinopinza mari yekunze munyika kupfuura zvimwe zvose. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti kudzika kwemari inobva kuzvicherwa kuri kukonzerwa neuori nokuti mari zhinji inobva muzvicherwa haipinde muhomwe dzehurumende. VaMaguhu vanoshorawo kuti vamwe vari muhurumende ndivo varidzi vemigodhi vachiti izvi zvinova itira nyore kubudisa zvicherwa munyika asi mari yacho isingapindi muhomwe yehurumende.
Iko zvino tine vanhu vakati wandei vapinda mining, mainvestor zvikuru sei vari kubva kuChina, vawanda vatekeshera nyika yese, hapana paunoenda paunoshaya muChina. Ukaenda pamaborder edu ese product ya iri kunyanya kubuda munyika iko zvinezvi, maminerals. So hazvireve chinhu kuti nyika inzi maminerals edu ari kuongororwa nehurumende kuti tabuditsa maminerals akati uye tawana mari yakati ari kunzi mashoma.
Kwamuri izvi zvinoratidzei VaMaguhu?
Chazvinongoratidza chete ndezvekuti nyika yedu yapindwa napongwe maminerals akawanda haasi kurekodwa ari kubuditswa munyika zvisiri pamutemo sezvatakaona panyaya dzaana gold mafia. Ko zvino kana mukatarisa lithium, taane futi lithium mafia iri kubudisa lithium yedu pasina chatiri kuwana chine musoro senyika. Saka ndo dambudziko riripo muchirungu vari kuvati maillicit financial flows. Isusu tinoti e-crime is organized crime iri kuitika, yekuti pane vanhu vari kubatsira kubuda kwemaminerals zvisiri pamutemo kubva pamine kusvika kumaborder. Kune vari kuclear zvinhu zvese izvozvo. Saka ndo zvinhu zvinofanira kuti zviongororwe kuti tingaite sei kuti pasawe nemineral resource inobuda munyika isiri kuakaundwa. Ndofunga ndo zvandingataura.
Mubhizimisi rezvicherwa nyaya yeuori yakamira sei uye munogona kugadziriswa here VaMaguhu?
Uori mining sector unongogadziriswa kuburikidza nemutemo, the rule of law. Tichibva kumapurisa, kune vezimra, touya kumajaji edu. Dzimwe nguva mapurisa anoita basa ravo zvakanaka, asi nyaya kana ichinge yaenda kumataredzi mhosva sezvamakaona panyaya dzaana Henrietta Ruswayo ndokwainonofira kumatare. Saka zvinoda kuti tese tiite mushandira pamwe kuti maminerals ndeyenyika hafaniri kungobuda, angoda kubuditsa obuditsa. Anenge abatwa aine mhosva anofanira kutongwa zvakaomarara zvekuti vangazode kupara mhosva iyoyo vanotya vasati varipara kuti handidi kuita zvakaitwa munhu uyu ndo zvinofanira kuti zviitike
vamagou makatarisa mamiriro akaita zvinhu maererano nenyaya dzeuori pamusoro pezvose chii chinofanirwa kuitwa
pamusoro pezvose hurumende haifaniri kuti uko uri minista uko une maini dambudziko guru rapo nderekuti mamaini ese muZimbabwe ane apoliticiani watinoti asilent partner. Politician iyeye ndiye anobatsira kuti maminerals abude nekuti iye anenge achida kuisa mari muhumwe inofanira kunge achienda kunyika. Saka president wedu anofanira kuita make sure kuti kubva kumusoro ikoko kudzika senior management emuhurumende. Munhu anofanira kusarudza kana ari kuda kuita zvemining zveprivate sector husiyana negovernment. Kana ari kuda kuita zvegovernment woita basa rehurumende haugoni kusevha mamaster mairi panguva imwe chete kuti kuruda kusevha nyika yeZimbabwe ukuruda kuita business interest rako hazvishandi. Saka ndo dambudziko rataita rekuti vanhu vari kuti uko ari kuhurumende rimwe gumbo riri kuprivate sector. Saka kuprivate sector nekuti ndokuanowana maprofits ndiye anenge ari mukuru kutyora mutemo waanofanira kunge achiita uphold kuti mari zhinji ipinde mumwe dzake.
Avo vange vari mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguhu vari parunare nestudio 7. Yashika nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Triple C. Zvirai pfungwa varume, fanda kurodzwa pfungwa. Zvano PF inoda kuti munamate ne action zvese. Isu vechidiki tiri kuti South Africa tamirira zvese zvese zvinouya vamunangagwa. Tiri kuuya nyika isiyo munhu haisiye zvano PF haisiye Triple C. Kana mchiti mune demokrasi munogori gei zvamuri kuita mwari vanozviona rangarirai vana Smith vari kupi makavatatsura nemi moda kutatsurwa here moda kutatsurwa moda kuti vanhu vakupandukirei masoja apandukire zvamuri kutsvaga kuti vanhu varwadziwe vakupandukirei zvamuri kutsvaga hamunangako dai vachinja muno wenyu tarisai mabhiro akaita vamugabe please varume gadzisai unhu wenyu vanezano gadzisai unhu wenyu mene tekere nguva ichakwana.
Mastriple C parliamentary nema councillors they have to withdraw. Ini semutsigiri mukuru weTriple C ndirotaurawo kuti pfungwa yedu yekuti vai withdraw from parliament yakanaka. Then avo pavachaita maelections ekuti tida kureplace vese vawithdrawa hapana munhu anofanira kuenda kunovhota. Even mabay elections ari kunzi February aya vanhu ngatigarei mudzimba. Let's not waste our time nepower redu tichienda kunovhotera zvinhu zvatiusa kuti hazvishandi masvita.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 apo totenda nenhau dzemachokwadi but mazuvano hamusinyatsoita zvechokwadi chaizvo. Ine hangu ndoda kuudza vachamisa kuti varambe vakadzvanya uyu chavamwe uyu mweya wetsvina idhimoni dhimoni rezanu PF roda kunamatirwa richabuda chete nezita rajesu ngariende idhimoni rezanu ngariende.
Amuka sei mukomatano nokawande amuka sei pastudio 7 tiri kuti ngazvisaguma pakunyora tsamba kuzeti chete kwaitwa navashamisa ngazviendere mberi vachiri kola maMP achavangu because ma MPs achavangu they don't belong to the main opposition Triple C. Iyo iTriple C yavachavangu isiri pamutemo uye ngavafambire nyaya idzodzo kuti vasashandisa chisocial vasashandisa chilogo yeTriple C. Iye aratidza kuti anoda kufoma pati yake but achitora advantage yekukambira nemusoro wavachamisa. Tinotenda ndonzi perugweru pamukani.
Ndine message yandinongo tionesanawo nayo kuvanhu veZimbabwe. Munoona kuri kuenda nyika yedu kwakumawere ende mumawere mayapinda chazonetsa kubuditsa Kansanga atuzi wa nishokote ndirungo shufu nzandega every time. Ndirungo shunguru tika every time. Ndirungo talo tukushunguru zwa. Asukut atina action ya tunaita. Ngatisumu ke ivarumi. Tete suno. Nufano kutisusu. Nukwa sauti sunungura. Boza kuna kusiru kufa. Biziza panashiru kufamba. Panashiru kufangshena. Nika hili ya padama ya garangentifu. Ndirungo shunguru zwa wano shoma. Vanhu vashomashoma sokuti hatina tatinye kuti tirambe tinongogamuchira tichienda mberi izvo zvatikuvadza
mangwananakanaka vana vezimbabwe pastudio 7 ndoda kumbotaurawo zvangu panyaya yeuyo ataura kuti vana chiwenga nhasi hambe nakazembe kazembe tikada kuti titarire nyaya yamuri kutaura kuti vakaini iri kutongwa nevakagwa kuhondo vangani vakaenda kuhondo vachirimo hapana yu baba muri kutotaura vana kazemba dawaza vana kutomboenda kuhondo iyo vakangopinda nebackdoor vazhinji vavamo vose vamuno vavanongooma musoro zvenhema hapana akaenda kuhondo zvimbwasungaata izvi kunyepa hatidi kureverana nhema topinda panyaya yezvombo izvi ngatiregei kunyembegwa tichiyei takadhonetegwa zvombo nechina china haingangokupii zvinhu zvinokosta mari yakawanda seiyoyo kunyange zvayo ichiluta diamond richibuda rine zvimwe zvinhu zviri mukati zvinana gold platinum chichi haingakupii pane dhiri ehighband deal yakatambwa pamukuru wedu nechina mukatarira ndozvakaitwa robhengura izvo nyika ichitogwa ndozvaakaitwa robhengura akaredzewa kusvika azobvuma kuenda pavanoda tichava pasi pechina ati makai mashoko angu ende kuzoibvisa china iyoyo ichanetsa muzvizivi nekuti china ine zvombo zvokuti nyamwe nesitogona kuparara pasina nguva zvainogadzira iyo kwete kunotenga saka ngatingwarirei ipapa
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika pavakanga vachishanya kuIsrael nemuvhuro gurukota reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika valloyd austin vakasimbaradza chido cheamerica chekumira neIsrael asi vakaudza hurumende yeIsrael kuti upenyu hwevanhu vechipalestina hunofanirwa kuchengetedzwa mvura iri kunaya zvine simba mune imwe nzvimbo muaustralia yakonzera kuti mauto eaustralia atange kubudisa vanhu vanogara mudunhu rebrisbane kumaodzanyemba kwenyika iyi kunaya kwemvura mudunhu iri kuri kukonzera kuti vanhu vakwire pamusoro pematenga edzimba dzavo kuti vasatorwa nemvura iri kuyerera muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america nefinland dzanyorerana chibvumirano pamusoro pekudzivirirwa kwenyika mbiri idzi izvo zvichaita kuti america ikwanise kushandisa mapazi efinland ezvekudzivirirwa kwenyika iyi finland yakavhara muganho wayo nerussia nemuvhuro ichipomera russia mhosva yokutumira kufinland vabva kure vanopinda murussia finland ichangotambirwa senhengo yenorth atlantic treaty organization kana kuti nato sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanotsigira nhengo yetriple c iri muusungwa vajobsikala nevanorwira kodzero dzevanhu voronga kuungana kuchitungwiza nemusi wemugovera vachiratidza rutsigiro rwavo rimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reharare residence trust romhangarira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu richiti haarisi kugadzirisa mabhiriji eflyover avanoti ava nengozi kuvagari vashandi vanoratidzira afc bank vachinyunyuta nekwavanoti kubatwa neserekweruoko kwevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai chedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele